chokwadi chedzobva kwaiti kamvura emafashamu akati wandei aparadza mudzi yevanhu mudzimba kuwadiko zvekuti makuseni vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro nemosikati dzanisa kukwanisa kusvika ikoko.
Chii chakonzera kuti mvura inge ichiita mafashamaya kana kuungana kwatonzwa kuti yajenga zvakanyanya?
Kwayajengwa kunosanganisa nemadhireneji yedu, dhireneji sisimu yedu iri puwa imwe yacho, ndiyo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura ijenge mudzimba dzevanhu.
Tiri kunzwawo kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yavo yakawanda pamusoro pedambudziko irori matanha apa amunozotorawo sekanzuro.
Ya, ichokwadi ichocho kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yakawanda nekuda kwedambudziko remafashama esika. Kati sekanzuro kwafambwa nemapurisa ezrp nevesv protection unit vachidedzera kuti vaone vase kuti vanhu vasaradzirwa nemidziyo vakawanda zvakadini. Apa tisaritane figa yekuziva kuti vangani vaparadzirwa nemidziyo zvavo.
Saka kanzuro yenyu yatora here matanho yekuvhura migero inofanira kunge ichirasa mvura iyo iri kunzi yanga yavhara?
Yanga yasaa kubva kudhara kugadzira madhireneji iwawo, but inosangana nedambudziko rokuti hatina maet moving equipment akakwana. Hurumende yatiripa mari inokwana yedevolution fund yayo tikwanise kugadzira zvinhu zvakaita zvemabridge nemadhireneji.
Kanzuro yenyu vadhokotera iri kupomerwawo mhosva yekupa vanhu mastendi munzvimbo dzinenge madapana kana mawetlands. Izvi zvinozoita kuti kwakangoita mvura mvura inge ichijenga munzvimbo idzodzo. Munoti
nzvimbo yakadaro inzvimbo inonzi Garikai iyo yanga yambovakwa nehurumende ichida kuti ine vanhu vangambopwanyirwa dzimba mukiremo murambatsvina. Saka vanhu vava vakazvipa dzimba vega vachizvivakira kunzvimbo dzakasafanirwe. Nzvimbo dzekanzirwa makavakira makuva, vamwe vakavakira zvikoro. Saka ndodanhu vatinotora kuti dzimba dzakadaro idzodzodzo tipuhwe magwaro kubva kupwanya dzimba dzakadaro.
Munozowana kwekuendesa vanhu ivavo here kana makamapwanya mavagere izvozvo?
Ndo zvimwe zvatinyisa izvozvo, but nzvimbo dzavakavakira dzacho inzvimbo dzechikoro, dzimwe ndedzemakuva. Varise kanzuru zama nepatinogona kuti vatabirepo kuenda.
Mune kanzuru iri kushandawo zvakadii munyaya dzekufambisa mabasa? Tichiona kuti makanzuro akawanda ari kuchema nenyaya dzekushayiwa mari.
Ichocho chinoreva kuti mari iri kushayika. Sekanzuro yedu mari haina, iri kutambudzikawo nekuda kwokuti vanhu vagari havasi kubhadhara mari yevachisezi dzedu iyi hainishika zvakanaka, nenyaya kuti vazhinji vaenda kumabasa havasi kushanda yashandwa yavanikwa mari igutiuti yakaita sana zandi federbeka vazhinji veku vakadzimba mabasa yasarana mashoma. Saka
matanho apa hamuri kutorawo yekuti munge muchirikavha mari dzenyu kana zvikwerete zvine vagari?
Pane zvino tiri kumbotaura nevabereki mawadhi edu, makanzera ari kuita musangano nemaresidenti vemawadhi mavo imomo kuti vakurudzire kuti vabhadhare mari, tivapawo bhonasi yekuti vakabhadhara vakakiriya spread zvavo, tivapawo mudzisiri kana umwe chete kuti vasabhadhara kukanzuro.